Mutungu edari Justice Munamato Mutevezi vabata shambani mosha ekura ya tapiwa uye tapiwa makore sinia anoe baba mkuru emufi abatwa nemosha yekubatsira kuponda vachitaura mushure mekubatwa nemosva kwevaviri ava baba vemufi vamunyaradzi makore vatiwo kunyange vaviri ava vabatwa nemosva chinorwadza ndechekuti mwana wavo haachadzoka. Amai vatapiwa, amai Linda Munyori vati vanovimba kuti zvaitika mudare pamwe nechirango chichapiwa zvichavanyaradza. Rimwe gweta revasungwa muzare Mutsa Chivandire vatichasara kuti vaviri ava vasvitse kudare zvichema zvinoita kuti vapiwe mutongo wakareruka. Dare rabata shamba nemhosva mushure mekunge abvuma kuti ndiye akapamba mwana akaenda naye kumba kwamakore sinia uko akanomumwisa kachasu ndokuzomucheka musoro makumbo nemaoko achibatsirana namakore sinia vachiita zvekuromba kuti bhizinisi ravo ribudirire. Dare rati umbo hwashamba hunoratidza pachena kuti ndiye akauraya mufi uyewo mbatya dzaakashandisa dzaive neropa dzakaunzwawo kudare seumbowo. Vatiwo kunyange ruoko rwamakore sinia rusingaoneki zvakajeka pakuurawa kwemufi pane umbo hunoratidza pachena kuti akabatsira pakufa kwake nekuita zvinhu zvakaita sekutenga kachasu kaakanwiswa pamwe nekushandisa imba yaakachengeterwa asati aurawa usiku hwa27 gunyana muna 2020. Mune imwe nyaya yange iri kumatare dare reelectoral court rati magweta evari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevhia kasukuere neava labdo mangwana vari kuda kuti vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vadzoke kudare musi wa7 mwedzi unouya. Vamangwana vari kuti vakasukuere vasabvumidzwe kukwikwidza sezvo vasiri kugara munyika. Mumwe ari kushanda navakasukuere vawalter muzembi vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa navamangwana mahumbwe.
So hazvimise zvetiri kuita isu zvokambena kuti vakasukuere vapinde muhofisi musi wa23 August. Zveki kuita basa rayo ichaprinda maballot papers nomusoro wavakasukuere wakaisvonaka chaizvo zvangoonekwa ipa kuti mufana ndiye ari redi kumhanyisa nyika kuenda mberi ndongu patirira zvino.
Mangwana, Zimbabwe Electoral Commission inotarisirwa kubudisa mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuro mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.